Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April the 18th, 2017. I'm your host, Tungameli Nkomo, and tonight we are commemorating Zimbabwe's 37th independence, asking critical questions about the trajectory of the country and the future that we all want as a people. Let's get connected on Facebook at VOA Live Talk or on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077 to give us your contribution. And we are streaming live on our three websites. That's www.voandebele.com, www.voashona.com, as well as on www.voazimbabwe.com. On this day, 37 years ago, a carnival atmosphere swept across Zimbabwe as millions celebrated the country's attainment of independence from colonial Britain after a brutal armed struggle that killed thousands of guerrilla fighters and civilians. And of course, the Rhodesian forces of Ian Smith suffered heavy losses too. In December of 1979, negotiations between the Rhodesian government and the Liberation Forces, led by Comrade Robert Gabriel Mugabe and Comrade Joshua Mkabuko Nkomo, culminated in the Lancaster House Agreement. An election supervised by colonial Britain followed, and Mr. Mugabe became Prime Minister. A new Zimbabwe was born. It was all good. Happiness cascaded like the mighty falls of Victoria. Ilanga lalamhlanje, ilanga lika April 18, lilanga lika sibuse ezulukani laba, ilanga esilithakazelela lo sonke njengesizwe, ilanga lapho ilizwe elathola khona usibuse evela kuhulumende ka Ian Smith, uhulumende kwabancindezeli phela ngemva kwempi eyabulalisa abantu abaningi kakhulu, izakhamizi nje kanye la mabutho esingathi ngama guerrilla fighters. Lamhlanje sesikhangela ke emuva sibuza imbuzo eqakathekileyo ebuzwa ngumuntu wonke ukubana kambe inkululeko sisiletheleni njengeZimbabwe. Siyathokoza na ngokwenzakala elizweni, kuyini sesikufezile njengelizwe. Mivunzo yatiri kuvunza nasi muri yeZimbabwe tichicherecheza zuva rekuzvitonga kuzere zuva reindependence. Tinoziva kuti nyika yakawana rusununguko nezuva ranasi muna 1980, rusununguko kubva kutongi kana kuti kutungamiri weudzvanyiriri, utungamiri wa Ian Douglas Smith. Nasi tichitarisa kumashure tiri kubvunza kuti zvii zvatati tawana senyika, uyezve pane zvimwe zvatiri kuchema-chema nazvo here, zvii zvingaitwa kuti tiwanikwe tichifara senyika. And of course, on this day again, at the invitation of the Zimbabwean administration, Jamaican reggae superstar Bob Marley flew in to Salisbury, now Harare, and performed his specially dedicated song for Zimbabwe at Rufaro Stadium.
Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle.
That's the song of Robert Nesta Marley, otherwise known as Bob Marley, the Jamaican superstar who performed on this day in Harare at Rufaro Stadium at the invitation of the new Zimbabwean administration. Fast forward to 37 years later, there are more questions today being asked, being raised about our independence. And, you know, as you would expect, people's views are varied. There are some who, you know, applaud the Zimbabwean government. That's the government of President Robert Mugabe for sticking with, you know, black people, trying to empower them here and there. But there are critics who say President Robert Mugabe has destroyed the Zimbabwean, you know, people's lives. They point to the economy, and today the platform is yours. We want to hear your views. Joining me now is a youth activist, that's Vimbaishe Muswaburi from South Africa. Good evening, Vimba, and welcome on Studio 7.
Good evening, Tunga. How are you? Thank you for having me today.
We are honored to have you too as our guest. Let's dive straight into it. 37 years after independence, where are we today as a country? How would you characterize our situation?
You know, I am 35 years old and the country celebrates 37 years today. And I don't want to sit here and speak that the country has seen nothing good for the past 37 years. I mean, I was lucky enough to live during the good times of Zimbabwe, if you know what I'm saying. But as I grew older to a certain age, things started getting harder. And as they got harder, every Independence Day, people have a string of hope taken away from them. People are, the next year, they have a string of hope taken away from them. And for many years, people have lost hope slowly. Until today, 37 years, I can say that it may be 37 years, but we have got more than 37 problems that have got to be dealt with by our leaders or by ourselves as citizens. So I can't really sit here and comment about where or how far the independence has taken our country to, because as I sit today, I don't know. I can't even sit and mention that on today we've got jobs, we don't have jobs. I can't sit here and say today we've got homes. We don't have homes. We're scattered all over the country. I can't sit here and say we've got good health care. There is no health care, absolutely. The irony of the health care part actually is the fact that Zimbabwe carries like a huge percentage of nurses around the world. And the irony is that Zimbabwe has got the worst health care. And the nurses are not in the country. The nurses are outside the country. So I can sit here and mention 37 problems, but I'll take a better part of your show. And that's all I can say about today, that I sat down and I came up with 37 problems. 37 years of independence, and today I sit and I come up with more than 37 problems that our country carries today as I speak.
Vimbaishe Muswaburi, youth activist based in South Africa. Please do stay on the line, Vimbai, as I welcome our second guest tonight, and that's none other than Chimurenga music guru, Thomas Tafirenyika Mapfumo Vamkanya. Good evening, Mr. Mapfumo, and I'm honored to have you on our show.
Oh, thank you.
Yes, sir. 37 years down the line, Vamkanya, you were there in 1980 on this day. Where are we today?
I don't know where we are today, because today it seems they, there's nothing to comment about today, because the country is in shambles, and people are suffering today after all what they fought for. That war was for nothing.
And in 1990 va mapfumo patakawana rusununguko ishuviro yenyu ne Zimbabwe yakanga iri yekuti chi, what did you want to see happening in Zimbabwe? What life were you anticipating as a Zimbabwean?
Anatafunga kuti zvinhu zvisana gazvisatinakira tese tese sevanhu vatema, nekuti nyika yangu tongwa nevarungu uye zvino yatongwa nevanhu vatema. Afrika zvatowesta zvaitika nguva yevarungu, zvevanhu vanototi zvainga zvitori nani zvinhu iye zvinezvi zvaitisika. Nyika yanumber 2 poorest country in the whole world. Yaka bhenge iri breakfast yekuafrica zvino izi poorest country, hatisikubona kakunyika kumba kwacho kwatumbita zvinhu zvacho zvatumbita hazvisiri izvo, bhikozi kune umbavha zvakadaro, vanhu vacho vari kupa vabatwe, hakuna chiri kupoitika chinoratidza kune rule of law. Hakuna rule of law munyika kwacho. Tukashora zvinoitwa napuresident unobatwa, asi ivo vari kukanganisa zvavo pavanoshorwa. Zvino handione ini pane zvakanaka kuvanhu. Vanhu ivava kune vamwe vanhu vanosapota vevanhu ivava, handizive kuti vane vasapoterii, handizive kuti rizini kana vari kusapota here zita rekuti zvano, kana kuti vari kusapota fyucha yevana vavo, bhikozi fyucha yevana vavo ka nevanaetese tese ndoyatiia kubira kuti vana vedu vari kugarawo zvakanaka. Kana tichinge tafa isisi nyika yogara itotoisiyawo nyika ita ichigarikawo zvakanaka, vanhu vachiwana kudya, vachiwana mabasa, vachiwana zvese zvese zvavanokombowana kunyika. Hazvisi kuitika pa.
Hanzi na Mukanya Thomas Tafiro enyika mapfumo, hanzi zvinhu zvaita manyama mire neroongo. Vamukanya, rambai makabata parunare. We were joined by Nick Mangwana of ZANU-PF, but I'm told we have lost him on the line, but we'll be trying shortly to reconnect with him. Vimbai ngipenduke kuwe ela kusasa leZimbabwe uyatsho kubana akula misebenzi into kazimanga kuhle, ulibona limi njani lakusasa lelizwe?
Yazi lakusasa linzima ukuthi ulicacise kahle, ngoba nxa mina ngihlezi namuhla ngiqale ukukhuluma kuhle izolo, xa mina ngihlezi khathesi into engiyicabangayo yokuthi ngingakaqalisi ukukhuluma yokuthi ukwesaba okungaphakathi kwami yikwesaba okukhulunywa ngubaba uMkhanya. VaMkhanya vataura vakati tinotya ukataura, zvinoreva kutoti upenyu hwako hwatove in danger. Ndine mazuva mairi ndichitaura, asi already my family is worried kuti zvinhu zvawatanga nazvo izvi zvichakusvitsa kupi, because watozvipinza munyakanyaka yakaipa. Which is a matter of fact that we are not supposed to be feeling like that. So ramangwana ramuri kundibvunza handimbori understand kuti tingataura kuti ramangwana richauya rakaita sei, kumbe kuzabuya kukuhle, kumbe siti asihlaleni phansi sikhulume kuti siyenze kanje. Asi ramangwana randingangotaura chete ringagadzirwa nderekuti isu My youth are nasty. Isusu, my residents are nasty. Isusu, Bavaki, Zanive, Zimbabwe are nasty. Isusu, the people of Zimbabwe. It is our responsibility to make sure, Kuti, we do the right thing. We use the ballot box.
Mm-hmm.
We need to register to vote. Ndiro remangwa na rega ratingangobatirira. Because zvekutaura kuti baba tichazovabvisa pachigaro zvakazoti uyu ndima minister izvozvo to me it's lost hope. Make sure kuti we have to make sure that we go to the ballot box, meaning that each and every individual, that is the that is what I'm preaching even on social media, that our responsibility is to make sure that we register to vote. And our responsibility is to make sure
Zimbai, let me jump in there. I'll come to that point. That's a very important point. And now we are joined back by ZANU-PF UK Province Chairman. And that's Nick Mangwana. Va Mangwana, ma swera sei. Taswira mushe, ndimi kamuri kupemberera zuva rekusitonga kuzere nhasi kuZimbabwe uko.
Ndizvozvo chaizvo, tisu tiri kuno, tisu tabatana navamwe kupemberera zuva rekuzvarwa kwenyika yedu.
Mm-hmm. Vamwe vari kuti vamukanya apa vari kuchema hanzi aiwa, zvina zvina kumira zvakanaka. Munyika zuva iri haricharevi chunhu kuvanhu vakawanda nekuti bato renyu reZANU-PF rauraya nyika. Muri kuti chione mashoko aya?
Rusununguko rwatakarwira ndehwekuti vanhu vasununguke kutaura zvavanoda nezvavanofungawo nekufunga mifungo yavanofungawo. Hazvireve kuti mifungo yacho inenge iri correct, hazvireve kana kuti iriyo yechokwadi, hazvireve kuti pane chingaitika kwavari. Chiripo ndechekuti nyika haina kufa, nyika iri kutodhuruma chaizvo. Iye zvino izvi pana machallenges hongo ari munyika, asi hazvireve izvo kuti vanhu munotadza kupemberera zuva rekuzvarwa kwenyika yenyu nekuti nyika iri kufesa machallenges. Zvinhu zviri kufamba mugwara in the right direction, gwara ratakananga naro ndiro chairo, asi hongu pane zvindi kushupa munyika.
Saka ndezvipi vamangwana zvamungati matozadzisa sebato riri kutonga since 1980?
Sorry?
Ndati ndezvipi zvamungati. Yes, muri kundinzwa?
Ndakukunzwa.
Okay, ndati vamangwana, what would you say are your landmark achievements as ZANU-PF since 1980?
There are quite a lot, too numerous to count. So, chimuda chirungere kana chishona?
Ichero.
Ichero. Okay. This is a conversation that takes place year in, year out, on this day. There are way too many achievements to really enumerate. Let's start with the flagship, which is obviously a very good education for the population. We move on to electricity. Electricity supply in 1980 was just restricted to certain places and certain areas, and it was not covering as the country as much as it does now. But we embarked on a very big rural electrification program that far and wide places and even remote places are covered with electricity. That the capacity is expanded so much to a level where literally almost every growth point you've got electricity. So that's a very good outcome. We in 1980 we had one university. Now if we add every university that we have, I think we are between 18 and 21 now. Obviously I'm counting the ones, the adults which have been built. So which is a massive achievement in a period of 37 years. We had very few secondary schools. But between 1980 and 87, in 1990, we built what they call upper tops and primary schools. And we are talking of over 3,000 schools that were built, which obviously augment the education. We didn't have provincial hospitals here. There are challenges in hospitals at the moment, obviously, but we didn't have provincial hospitals in every city. But look, you go to Chinoy, you will find a massive hospital there. Which is the provincial hospital in Mashonaland and West. And you go to almost every province, you will find there's a massive hospital in that place. These are some of the achievements that that we attained under the leadership of ZANU PF.
Okay, but vamangwana tichi tarisa nyaya ma universities ya muri kutaura nezvayo chokwadi ndechekuti hongo vanhu vakadzidza asi havana mabasa. You find munhu ane ma degrees mairi matatu kana kuti mana ari kutengesa madomasi mumugwagwa. Zvinhu zvakanaka here izvozvo?
No, sorry, I just got a bit of a part of your question, but now so far, I will take some of my questions.
Yes, degrees. Agaziz, anima degrees, mawiri matatu. Ari venda, chitenge samu mkwako.
No, ajinakunaka. Per se. On the face of it, ajinakunaka, clearly, would prefer situation, yokuti munhu a So, unemployment is an issue. It's one of those challenges I was talking about. But, as you really could see, man, worry about this, I never have the same challenges. Because, in any currency, there are Britain, you don't know what I'm PhD, I'm not taking some power, I'm not taking a salary, I'm not taking a salary more. Asi hanzisi kuti ndokwatino fanira kuendesa nyika yedu ikoko. Nyika yedu inofanira kunge iri pai in a situation where it has got to absorb all the graduates that are outputted by our universities. So, it's a challenge. But it's not a failure.
Please, just on the line there, Vamangwana, before we take Vimbai and Vamkanya, I know they are burning to, respond. First, Tate Umlaleli Lapa, Oscar Oskidon Dovu, Ose Slovela, Gunjan Robin Dovu.
Ayisikhona njani lani?
Ayisikhona, unjani eSlovela ba?
Hello. Hayi, ngiyayithi isikhona wasivuna ukuthi ngijani.
Aha, singenile kuhlelo ba sikhuluma ngeindependence. Yebo Ndlovu. Singenile kuhlelo baba kusikho umbono wakho.
Hello.
Hayi siyabonga baba Ndlovu ngokungena uhlelo ba. Aha. Vamkanya manga muchida ku responda kuna va mangwana pinda yenyu papa.
Handifunge kudini zvauri kutaura vava vana vacho vari kuenda kuzvikoro kunofunda kuti vagotengesa here vaite mavenda here. Koinda vari kurambira vari pachigaro vamugabe vari kurambira vari pachigaro ivo vachembera kudaro zviri kufamba sei? Mambo wabvunzwa ivo vamuri kubvunza ava kuti vari kurambira pachigaro ende vari kuda kuti vapinde mumaelections ivo varivo vasvitsa nyika payasvika apa vari kutsvagei mumaelections aya vanoda kuti vaparadze nyika vaisvitse papi. Ndoda kuziya kuti ini ndino mubvudzi wangu ndoda kuziya kuti vada kuiparadza kuisvitsa papi nyika.
Aha, runhare rwa vamangwana rwakata asi vatichavadzosa in the next few minutes. Tichava vunza mvunzo wenyu va mkanya. Timbo verenga tsamba ziri kutumirwa neva tereri. Yes, vale inwa tesis tunyelwa ngabala leli lapha. Enkundleni ye Facebook kulo Farai Wove. Oti yena 37 years of independence, but look at the state of our roads, schools, hospitals, and the country's economy. To me, ZANU-PF must go to hell. With their so-called independence, Mugabe is worse than Smith. Unyasha Tafirenyika, Utiena, if Rhodesia and Zimbabwe were little heavens, which one would you go to? That's a tricky question there by Nyasha Tafirenyika. Uzoba log Philip Rongwe Utiena, we are still fighting for our independence. Timbo Ebona Sylvester Relivanzi Rambila Anzi Kwandiri Zuva Iri Rinoreva Zuva Ratakunda Uzinyiriri Wevachena Tichi Zvikanda Mumukanwa Meshumba Neutongi Wechitema. And Alex Million says it's a reminder yekuti tichingori varanda munyika yedu yatakapiwa namwari. Nipenduke kuwe Vimbayo Umzwilu babu mangwana ekhuluma lapha, ungathini ngamazwi akhe?
Mina ngilombuzo owodwa. I've got one question for Mr. Mangwana. And ngizobuza ngesilungu make sure now, because I want him to understand when he comes back online.
Mm-hmm.
Number one, Mr. Mangwana is based in the United Kingdom. And I've just been going through his profile. He's been based in the United Kingdom for almost 20 years. So him being based in the United Kingdom, he's got young men and children as well who have been based in the United Kingdom. My question to him is, if Zimbabwe is as good as he says it is, why isn't his children in the University of Zimbabwe today? Why are they not in the why are they in the university in England? Why is he based in England? Why isn't he going to be based in Zimbabwe, where he's dealing with the situation right at hand as he is speaking for ZANU-PF? Let him go to Zimbabwe. Let him deal with the potholes. Ngavaye and ukoko kunelanu arukutengeza madomasi and understand it better. That's when we will be able to say, oh, we are listening to Mr. Mangwana. Mr. Mangwana is standing up for ZANU-PF. Not when he's having the luxuries of also trying to hustle in another country. Saka inini mubvunzo wangu kwavari ndokuti, aiwa Mr. Mangwana, kana muri kutaura kuti aiwa Zimbabwe yakanaka, tikugadzira zvikoro, tikuita zvakati, inini makaendeswa nei ku United Kingdom? Kana muri based ku United Kingdom? That's my question.
Mm-hmm.
Because zvichemo zvedu zvatinazvo today, I am sitting here in South Africa because of Zimbabwe. Mr. Mkanya is sitting in America because of Zimbabwe. ZANU-PF is based in the United Kingdom and has been based in the United Kingdom for the last 20 years or whatever. I see, kese tukutawara Zimbabwe and hatimo Zimbabwe much. That's the irony in everything. Hatimo Zimbabwe much and hatimo Zimbabwe because of the situation that is there. So how are we going to have a ZANU-PF a representative in the United Kingdom? Arutaura nesu achitudot, no, kune zvikoro zvakanaka, kune ma university akanaka, takavaka zvikoro, tikazodai, tunoanda tenda kuti hakuna mabasa. Really, that for me doesn't make sense. Personally, for a Zimbabwean to be able to say, no, zvinhu zvakanaka kuZimbabwe, usikagari kuZimbabwe kwacho. Tikuteverera kudzokera, kuti zvinhu zvinake kuti tidzokere. So that's my only question to him. I'm not going to get into detail about what he said, because at the end of the day, he's not even there for us to see kutaha for shows in Zimbabwe.
Fortunately, Mr. Mangwana is back on the line. Mr. Mangwana, question number one from Mkanya, Thomas Tafrenga Mapfumo. Anzi, why is President Robert Mugabe refusing to go? Why is he contesting the next election when he's so old? Question number two from Vimbai. Anzi, Imimi, you are based in England. Why are you not based in Zimbabwe? If you know, things are as, you know, okay as you'd like to portray. And why are your kids going to school in England? Why can't they be in those schools and universities that you say came because of our independence? Mr. Mangwana?
Start with the first one.
Yes, go ahead, sir.
President Mugabe is being chosen by his party, ZANU-PF, to represent it. So I think the question probably should be directed at the whole party. Why we are choosing, why the party is choosing President Mugabe to endorse it, I mean to represent it. 10 provinces, which are the first provinces of the country, and which are also the first provinces of the country. Is that an interference, or is somebody talking over me?
I would like to apologize Mr. Nick Mangwana of ZANU-PF. You know, obviously he feels offended by Mashoko Abamkanya. I invited Mr. Mangwana to be on the show, and I invited all the guests, I'm very sorry I didn't, when we invite people, Amkanya, we don't expect to
be...
Thomas Tafirenyika Mafumo there is also dropping his line. He said something offensive to Mr. Mangwana, I came in, I was like, you know, let's be civil, let's keep it civil. Anzi Namkanya Batamwa Sterek, uzondile ubaba Mapfumo uthi kafuna ukukhulumisana labantu bezanu-PF. Isequmileke ucingo lwakhe. Vimba yakungene khonapho dadewethu.
Mina ke nxa sesikhuluma so abantu bezondile, abantu bavunyelwe ukuzonda. People are allowed to get angry. But I also don't agree with obviously I wouldn't agree with the fact that anybody still deserves to be insulted. But at the same time, we may be able to understand why he's angry. Maybe the insults part are not good. Mr. Mangwana possibly speaks from what he is, you know, what he's expected to speak. I want to believe that. I don't think any of the ZANU-PF people actually believe what they say. Because they just say things because that's what they're expected to say. They are in the party. They can't speak against the party. They have to speak for the party. But unfortunately, Mr. Mangwana, we have to tell you that we now know the truth. We now know the fact that what you're telling us is not true. And what you're telling us is not going to work for us. And even as much as you try to convince us that schools in Zimbabwe are good, education is good, you know what's funny, Babantunga, is that they say education in Zimbabwe is good, but there is no single child that doesn't have school fees that is allowed back into school. If you don't have school fees, no education. And no matter how hard you try, no matter how good you are, there's been so many situations, Babantunga, that have come even on social media where a child has passed and is not being allowed to go to the next stage because awula mali. And the government won't intervene. Let's talk about, I'll talk about simple things like currency. Currency is every citizen's right. It doesn't matter where you are, whether you are in Africa or you are in Europe. The country has to at least have money. The country has to at least have something for us to work with. But we don't have, there's no cash in the country. There is no power. I was in Zimbabwe for 48 hours. I had power for 2 hours. So there is small little problems that we can sit here and listen to the ZANU-PF representatives saying, no, we will give you this. We have given you this. We have given you land. We have given you this. But as a matter of fact, they have given us nothing for the past 37 years. But what they've done is they've taken for themselves. So, I mean, who are we for us to, why should we listen to them today, 37 years later? Why should we sit here and listen to them telling us that, no, we are going to give you the best this, the best that? Health in Zimbabwe is terrible. There is, let's talk about children being raped. Let's talk about women being abused. There's very few organizations that are standing for them to be able to stand with these citizens. So, I mean, at the end of the day, the elections are coming. We don't have power right now to literally remove the president and ZANU-PF off where they are. But the only power that we have as citizens is to go to the ballot box, like I said. That is the only thing that I will preach, the ballot box. So no matter whatever they say, we want them to know what we are doing. And we now understand the fact that if we don't stand up and do something now, get up and go and vote, they are going to remain in power. And what does that do? It ruins our children's future. What we are doing by sitting is the fact that we are killing the next generation. Do you know that your child who is 6 years old has got no idea of what a real road looks like? A real road. They've never seen one.
Aha, ngubamba umlomo khona apho dadewethu Vimba ngizaphenduka kuwe. Again, I would like to apologize profusely to ZANU-PF UK province chairman, Mr. Nick Mangwana, for being verbally abused by Chimurenga guru, a musician, Thomas Tafirenyika Mafumo. I invited both gentlemen as guests on my show, and what happened is that Mkanya, that's Mafumo, took umbrage at the sentiments that Mr. Mangwana was expressing. You know, he was talking about their achievements as the governing ZANU-PF party. But Mr. Mafumo somehow felt offended, and he literally and verbally, verbally abused Mr. Mangwana. And we really regret that we don't encourage such a kind of behavior on Studio 7. We are a very civil station. We encourage discourse, debate from both sides of the aisle, without really people getting at each other's throats or abusing one another. Vamangwana, dine urombo siyaxolisa kakhulu. We would like to apologize, and we hope you will accept this apology. Timbo tora mtereri vati gere ita fumanei. Makadi wata fumanei.
Tiko fara baba makadi yai.
Aiwa tripo edu e mariona ose izubare independence.
I want to know why most of the Shamarari, Chirongo Shamu Tipangu, and the Chakanaka. You are a Nasi Rangaraka, Nakazaro. I see Chinotineta and Chokuti, Chokwadi, Avadikuti, Zanovachi, Vano Chiramba. Chinondi was a Lechokuti, Ranik Mangwana, Largu Britain Shua. Ni dakarara manchi pida chikoro nuko mai wachijuru jama juru nchienda kuchikoro. Mm-hmm. Asipari zino ndirimu na harikutambura aneshikondereche ruling party kutiswa wakati nindisa for the past 37 years hapana kana chume chetuja wakazajikisa. Ino rombo shikuru uta wala mashoka wano uti ndino mbo shitere la studio 7 ino titra shushakanaka kwazo nukuti budisira na uza kati koshera. Wachuma kana wa gajira, nino fara angu, andisi kuwatuka basa shabamu kuitwa na wamu wanga, haisi onye yangu. Asisho kwa nisangu ndesho kuti, waifa na kunyarira mkuru weda anuweza Mugabe. Kutu waifa na kungachizorora, shinoweza mpini, nukuweza migochi, nukupanga wana mazano kuna kuwa itira angano. Astada wae, ndiriko naso kuti wanu, warimubatu hawa, warikuwa na mkano, ukuru ya ramanu kuna kukuchembera kumukuru yu, nukuta achifuna decision. Nyangwezazo haka ziza asi zino tinia zisa zikuru nukuti zo shtatari sabu mativi zika wana kutotika na motika rawa na kuburuka chino chino tinia zisa pa sire sere nyika kuona mtunga miri wa nyika ashtaja kusimuka chakana zui ndi ita suku wana kuti yeshi buku waripo ndo wari kutire gire suta dezera uye zakare waka puwa maprazo waka hindi swane mani kutire zikara tikasa saku prazo rondi go yakato wana mai Mugabe. Hmm. Wanga wa shigara wani imu mo for the past 20 years asina wa wako zingaba kwe wa raise muka manzo at the end of the day uchawona kutu rusumu kukuru umunu mzimbabu nukuna kwe ruling party atana za show sessions kure rana nini sikanduna kupa fungwa ya kanaka kulele shiduku wariku nze kwenyika chumu zara wanga wariku South Africa utuwa teura mazoa nda njuisa kwazu kuti wana wanafana uchishandura fungwa zaavu nukura za chokwa dichiri pache na basinga achike kuti kana tikadzokera mushoko ramwari tinoona kuti Mozisi wagara mubama farao kwa makore anokwana kuita 40 akatiza munyika iyoyo sezvakaitawo magorira vachienda kune dzimwe nyika kunoti kuvera risununguko Mozisi agara 40 years ari kunze kwenyika akadzosa zvina mwari kuti anotora vana vaIsraeri munyika yakambenga aapara mhosva saka taingoti asekufara kuti otherwise president vachati svitsa panzvimbo iri nani vachitongwa kwamakore mashomana nekuti example vaMandela only 5 years wakaradza kuti ndiri munhu wakura wakwegura ndifanira kusiyira vechiduku mukana saka ndinorombo kwazvo navakomana vanotaurawo kana kuti madhara akaita sana vachuma vanoita sokuvakiridza vakiridza pane kuti vasunungure purezidendi awane nguva yekuzorora yakanaka.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa vatapfumane
tinotenda zvikuru aiwa ivaine nguva yakanaka ndatenda kwazvo.
Okay, thank you so much. Siqhubekele phambili ngohlelo lwethu lwalamhlanje. Abasanda sichuma sikhuluma ngelanga likazibuse, ilanga le-independence phela. Kuyini okuhle selikutholile 37 years down the line. Sithathe umlaleli uMaduve kwele Botswana. Lijani Maduve?
Kona singabuzalini.
Hayi sikhona, selingenile kuhlelo mama.
Ye, ngifuna ukukhuluma ngesishona.
Okay, taura yenyu Maduve.
Ini yangu ndinotambudzika pamusoro peindependence nokuti kana tikarangarira hama neshamwari vari muvhumu nokuda kwenyika yedu yechiberekero zvinorwadza kuti nhasi nyika yagwadama kudai vanhu vachitambura vamwe vanhu vachitaura kuti mutungamiri ngaarambe aripo asi vanhu vachirwa kuti nyika iri kuchema nokuda kwomunhu mumwe chete. Zvinhu zvinonditambudza mukati moupenyu kuti munhu angabatanidza muromo wepasi newekumusoro achitaura munhu wakwegura kudaro ari kutotambudzika pakufamba kuti arambe aripo. vanhu vanotaura vachidaro vanhu vari kudya vachiguta vari kutambudzika chaizvo chaizvo havatauri zvinhu zvakadaro vangadii vachitonzwa tsitsi kuti mudhara uyu dai vamuzorodza ini ndinonzwa kurwadziwa patakatora nyika ndakafungidzira kuti tapinda mukenani asi handida kuziva kuti tichiri muEgypt vanhu vari kutambudzika zvinorwadza munoziva nguva yamambo farao achitambudza vana veisraeri ndo matambudzikiro ari kuita vana vezimbabwe asi ndinoda kutenda kuti ichi ngative chidzidzo kuvanhu vezimbabwe kuti vagone kuisa musoro pamwe chete sezvo takatarisana nemaelection kurwadziwa kuri kuita vanhu kuchaita kuti vasumuke kuti vainge kunonyoresa uye vainge kunovhota vachiziva kukuisa x chokwadi chokwadi vanhu vakatadza kuisa musoro pamwe chete kuchema uku kuchapinda kwatiri kuona nhasi kuchava nokutambudzika kukuru kudarika zvatichiri kutaura dai vanhu vachindwa vachifunga samafungiro angu hazvichadi kuti vanhu vaite zvemagurupu magurupu zvaakungoda kuti vanhu vaite gurupu rimwe chete vaise musoro pamwe chete vainge kunovhota vachivhotera munhu wavanoona kuti ungagona kunyukura nyika yapinda mukati mamadhaka zvinorwadza vana vaperera mukati menyika dzokunze vachisiya nyika yavo yakanaka kudaro nokuda kwokutambudzika nhasi zvikoro zvakubhadharwa nembudzi nehuku munodawo kutambura kwakaita sei kuratidza kuti vapererwa vanhu vagumirwa vava kushayiwa kana chokuita mukati menyika yavakatamburira nhasi isu tiri kutambura kudai tiri mukati menyika yebotswana vabereki vese vakapera kushayika munguva yehondo tiri kufungidzira kuti pamwe nyika yedu ichachinja asi pamakore 37 haasi makore ekutamba nawo ndaingokumbira ruzhinji rwezimbabwe dai vanonzwawo ndichitaura ngatiisei musoro pamwe chete tiinde kunoisa esi patinoona kuti apa pachaita kuti nyika yedu ibve mukati mamadhaka hakuna chimwe chinhu chingaitwa ndokokuisa musoro pamwe chete kuti vanhu vainde kunonyukura nyika yapinda mukati mamatope hakuna unonyukura ndisi tinofanira kunyukura nokuti munhu ari kutitambudza undisi takamuisa pachigaro saka ngatifungisisei kana tichiti hatichamudi ngatiradzira kuti hatichadi zvachose ndo mashoko angu etikangana kuguma
tinotenda Madhuve nekupinda muchirongwa regai timbotora vamwe vateereri
ndinotenda
aha ngumadhuve lo vekhuluma isebotswana siqhubeke sikwele botswana vimba iqhube kubambile khonapho tatewethu sithatha omunye umlaleli kwele botswana njalo vanyoni makadi yenyu mkomo wangu
andifari hangu baba nokuti ndiri kurwadziwa baba izvanzi ndingataura sei but mondiregerawo
ko chichanetsa mkomo wangu
apa chinorwadza zvinorwadza baba kuti tifarire independence yatanga tikadei tiri patiri izvezvizvi
asi ndimbotaura ndakamirira zanu pf vanyoni ivhu takamupa mane mapurazi pane mutemo weindigenization wekutora makambani zvii zvimwe zvamuchachemera futi iye zvino izvi takumubvumisa kuti kana musina mari sezvo mari ichinetsa mumabhanga makugona kubhadhara maschool fees nembudzi nezvimwe zvipfuyo
baba ndoda kutaura ya baba kuti dai taiziva kuti ndo zvichaitira vamugabe zvizvi handifungi kuti pane munhu aitomboenda kuhondo kwacho ikoko kunungaputi baba hatina kufunda izvizvi isimazeredi nemhaka yehondo baba zvokuti otherwise vamugabe nevasapotazi avo dai vatinyara munyika muya dai vadorega zvinhu kuzva panhare vachizva zvakada saizvi zvinogumbura nokuti munoziva ivo baba isu takadai tiri masango saizvizvi takanetseka hakuna munhu akatambura somunhu akanga asina futi muhondo baba vana mudhibha vana baba ndo vanhu vaitambura kudarika masoja nemaganda anga anepfuti baba ivo kana vachifamba usina pfuti uchisangana negupu nepfuti apo uchisangana nemasoja nepfuti uchisangana negandanga apo wairarama sei zvinorwadza baba zvekuti otherwise ndinokumbira hangu mapastors ose omuzimbabwe nemakurachechi vese navatungamiri vese vagare pasi vanovatei mazimbabwens ose kuti vhoti yavo isapota baba vhoti yavo ngaidei kupota ivhotere rugare munyika nokuti vanhu kuchera mafoni vese izvi tiri kunze kwenyika iyezvi ndakadai sezvindine and this is how we start going to 24 years to Baba, and now pray and that one send to Baba Jesus. That's the moment I is Munom. Send Baba into the Munga. As the Baba ties, you are putting it up. In those I tell Baba, I tell him when that Musango, Kunozina, Namoyanga, Garaka, take a sit out of Musango, Namoya, quite a few Zinga Kuran, my mother, and that's not Kiram Yao. Is Namoya, Mugabino Vita, and those Namoyo. Kuti yiti bamo mwevo yoda mara pinjire ngati na matiri mapata ese
aiwa tinotenda vanyoni nguva ndizo zvachikana regai timbotora vamwe vatereri asi tinotenda nekupinda muchirongwa
ndani baba he ndakagumbuka kuti hamfari izvo
aha siyabonga munyoni lobe khuluma kwele Botswana ngingakapenduki kuvimbai kesi vale ezinye incwadi lapha gulo peace twice itamkandla uthi yena kube kukhona inkululeko ngabe sonke sisezweni lethu siyesebenza and yonke into ibe ihamba kahle uBernard Spanda uthi yena eqinisweni njengezizalwane zeZimbabwe asikawuthola uzibuzi abathola uzibuse izinkokheli zezanu PF nabalandeli bayo hashi uzulu wonke weZimbabwe akukho esingakujabulela ilanga lalamhlanje mhlaka 18 April ngabe liyaguqulwa libe ilanga lesikhumbuzo sabazali bethu abasishiya ngombhuqazwe wekukurahundi usakhile lili naya uthi yena lilanga lokujabulela udubo eZimbabwe engxenye nga alizalwanga ngazi dube kangcono kuzoba Gessler Reza Mhlanga uthi yena uzibuse wenhlupheko sisiyake emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje that's 5 minutes before the hour of 9 and before I come to you Vimbai to give us your last word we had scheduled to play a track from Thomas Tafrenyika Mkanya and we are still going to honor our schedule and that's the track Manvemve. Wenyu wa mai chemera nyika inyu wa mai chemera yaita manvemve Thomas Tafrenyika mafumo lapo esithi ilizwe elali likhalela seli mangobo ngobo seli zimvuthu sigqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje heading towards the top of the hour Zanu PF of course has been in government for the past 37 years and some of its achievements it would argue include the distribution, redistribution of land from white commercial farmers to, you know, landless blacks. That's the land reform program that started shortly after the year 2000. And the party also has the indigenization, you know, program that seeks to empower black people. And, of course, Zim Asset, which has been failing to take off because of a lack of funds. Zimbai, Nipendo Gekuwe, give us your last word. What's your wish as a young person looking forward?
Can I not speak about my wish? Can I leave my last words reminding people of
okay,
my problems?
Give us, okay,
now
give us your last word.
Zimbabwe.
Give us your last word.
My last word, kwamuri vagari vemuZimbabwe, ndeyekudai. Ndeyekuti ndoda kukurangaridzai kuti mvura yenyu iri muZimbabwe haisi healthy enough kuti muimwe. Ndoda kukurangaridzai kuti kune vana muZimbabwe vari kurwara izvezvi netyphoid. Ndoda kukurangaridzai vari kurwara vachifa netyphoid. Ndoda kukurangaridzai futi kuti mosquito muZimbabwe iri kuuraya mwana nemalaria. Ndoda kukurangaridzai futi kuti kune cash crisis, hakuna mari muZimbabwe. Ndoda kukurangaridzai futi kuti mahospital emuZimbabwe haasi kuita, vanhu vari kufira muzvipatara. Ndichikurangaridzai futi kuti vanhu vari HIV positive vari kufa, not because hakuna matablets, but because hakuna chikafu chekuti vakwanise kudya, vachengete muviri wavo une utsanana wakanaka zvakanaka. Ndoda kukurangaridzai kuti kune vana vari kuenda kunotengesa kumamaket, vana vadiki, you find vana vane ma7 years, vane ma8 years vari kuenda kunorana misika. Maproblem anenge achiitika ipapo ndekuti vana ivavo vanogona kurepwa nevarume varipo ipapo. Vana ivavo vanogona kusaunderstanda kuti chii chiri kuitika. Inonzi child labor. Ndoda kukurangaridzai kuti kune mapurisa ari kungopinda mukati mumarokeshini vachigadzirisa maspikes ekukandira murodhi zviri illegal munyika medu, and zvinhu izvi zvakatoita kuti mumwe mupurisa arohwe nemotokari akaposa afa. Ndoda kukurangaridzai kuti izvezvi so hakuna mabasa, vana vedu vagere.
Okay, 15 seconds, let's wrap it up, Zimbai.
So all of us have got the responsibility yekufunga kuti yava nguva yekuenda kunoregister to vote. That is the only solution that we have right now. That's it.
Thank you there. That's Zimbai Muswaburi, a youth activist and one of our guests. Thanks also to Nick Mangwana, ZANU-PF UK Province Chairman, and Thomas Tafirenyika Mapumo for gracing our program. Happy Independence, Zimbabwe. Let's make another date next week, same time, same radio station, different topic. I'm your host, Tungamili Nkomo. Peace.